kitengo chi ii dambudziko rungotaurwa nevamwe vematikati pamembe zedu hatikati hedu rangirangira nedambudziko ranga ranyanyisa asi vazvangoonekwa kuti nguva zvekuti kunze kwete vemazuva anenge akatarisirwa kana kuti matatu for atotema international vamwe vachiona vari navo kwaikana mairi matatu kana iri bank dependi kana iri specially kuenda kune another bank mairi 24 hours ipapa chionekwa maybe pachitoro mazuva akati rebei nekuti zvatiri kunzwa ndezvekuti vanhu vakawanda vari kunyanyoshandisa iyo system yeRTGS pakuita mapayment nekuti kare paizoita vamwe vanenge vachishandisa cash kana necho chaada kubhadhara apa takati vasa kesh anenge aiozoradza kunemuwa ari kumberi kwendozvandabhadhara aingobhadhara cash obva aenda kunoratidza kuti ndabhadhara cash nereceipt iye anenge apiwa asi iye zvino vakawanda vacho vaakutoshandisa iyo RTGS takureva kuti yatingati mavolumes kana kuti uwandu hwevanhu vanoshandisa sitiyo unenge watikwirei saka mabhanga emuroma semazuva atiri kuita ndeyekuti vari kuongororo kuti vangagadzirise sei kwavo kwavari kuti vakwanise kurumidza kuti mabasa aya aitike maiwo dzinofamba panguva yake inenge yakatarisirwa nevanoshandisa mabhanga aya kanatiso taita kutarisa kuti ndosange zvichizoitika
asi mungati zvinobatsira chii titarisa muZimbabwe kushandisa iyo RTGS
muZimbabwe tisiwo vanhu dzimwe nyika dzinonyanyoshandisa cash asi kune dzimwe nyika panonge pachishandiswa iwo zvakaita sana RTGS neinternet banking nekushandiswa maplastic card zvinova izvo zvinorejusa kudikana kwemari inenge ichida kushandiswa munyika iri cash asi zvichibatsira kuti chii atinoti macash transactions aende mberi